Timber. Timber. Zvakawanda zvimwe zvacho zvinotomataiza ukachinzwa the power of me that needs therapy vazhinji vedu tiri kutambura depression yakatisemura the power of me that needs therapy usambutemba chemunin'ina kana zvaoma kana iwana mukoma you need counseling.
Sarambe zviri pasi chandoshuwa kuti zuro asafana nanyanasi donzi nam fast asa but neo chiri pasi nanasi donzi akangwarira mabhuku kwede mari yani anozviti anoziva siri mwari vari kumusoro vanotaura zviri fani kuti ndite mari ndaimuka kumawani kuti ndive pano ndakaweka very hard get away kuzvikeda kule vakundi bosi maboss
shanda.